Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Isisu kugadzwa kwavamunangagwa achikucherechedzi hakusi pamutemo kungozvigadzawo. Hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vanavevane vanhu veZimbabwe.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi.
Hatiri nyika yakarongeka, uyezve tine bazi reeducation rakarongeka. Hatini taifanira kunzwa mashoko aya achibva kuna Vaniki Mangwana, mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces.
Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevazhinji munyika nekunze. Masangano nezvikwata zvevaongorori vetsarudzo vakanga vari munyika kuongorora sarudzo dzichiitwa, kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC, vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. CCC inoti sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nemasangano eAfrican Union neresadak, asi sarudzo idzi dzisingafambiswi neZimbabwe Electoral Commission. Tabata mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi kuti tunzve pamire bato ravo munyaya iyi pamwe nekugadzwa kwavamunangagwa nhasi.
Isisu kugadzwa kwavamunangagwa achikucherechedzi hakusi pamutemo kungozvigadzawo. Hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vanavevane vanhu veZimbabwe sarudzo yavo zvichiitwa navamunangagwa nebazi ravo refasi. Saka isisu tinotaura sematauro akaita SADC, African Union nevamwe vakanga vari muno vachiongorora mafambiro akaita sarudzo, vakataura zvakajeka kuti aiwa muZimbabwe hamuna kuita sarudzo dzinounge dziri sarudzo dzine bundutso. Zvakaitwa hazvina kubuditsa pachokwadi kuti vanhu mutungamiri wavanoda ndiyani. Tinozviziva kuti muZimbabwe vanhu vaida vakasarudza vaNelson Chamisa, asi Zeki yakazotanga kutaura kuti vasarudzwa ndevamunangagwa anova manyepo. Saka manyepo iwawo ndiwo zvakare yatiri kuona kuchinzi vamunangagwa vachagadzwa. Manyepo oga oga hazvina nguva yazvinopwa zvinoenda zvichangoparara, nekuti hazvisirizvo zvakasarudzwa nevana veZimbabwe. Isisi tiri kuti ngakuitwe sarudzo dzakajeka dziri pachena dzakatariswa neSADC neAfrican Union dzinoitwa pasi pebazi risiri reZeki, asi rimwe bazi richange ragadzirwa rinokwanisa kurana maelections akachena akajeka anozobuditsa mutungamiri chaiye chaiye anodiwa nevanhu veZimbabwe.
Imimi seCCC, chii chamuri kuronga pamusoro pekusafara kwenyu nemabadiro akaitwa sarudzo? Pane zvamuri kuronga here?
Isusu hatina zvatinoronga kunze kwekukurudzira macitizens emuZimbabwe kuti vameke sure kuti zvavakasarudza ndozvichabuda pachazenge paperera nyaya iyi. Isusu tinoti kumagumo kune nyaya, kumagumo kune nyaya. Mnangagwa angazvigadza asi ngaaziye kuti kumagumo kune nyaya. Vana veZimbabwe havasi kuzotendera zvakare kuti Mnangagwa aramba achizvigadza kuzviita mutungamiri wenyika zvisiri pamutemo. Akazviita muna 2017 achibetserwa nemasoja, akazviita zvakare muna 2018 mushure mekunge akundwa navachamisa, akazvigadza akaramba aripo. abda kuzviita zvakare sekuti hazvisi hatisi kuzozvitendera kuti zviitike izvozvo.
Mataura pamusoro kwesadhaka African Union nemamwe masangano, chii chamuri kutaurirwa nemasangano akaita seaya uye kusanganisavo nyika dzakaita seamerica, Britain, Zambia nedzimwe? Pane zvadziri kutauravo here kwamuri?
Ndinofungidzira kuti nyika dzese dzakatotaura kare sarudzo dzichiri kuitwa, dzakatumira mapoka kanga arimo paground munyika yeZimbabwe vachiongorora mafambiro akaita sarudzo. Ende ndinoziva kuti vese vakanga vari munyika vakanyora zvakajeka kuti aiwa, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzisi sarudzo, kunofanira kuzonyatsoitwa sarudzo dzakajeka, dzakachena, dzakatsetseka, dzinochabudisa mutungamiri anodiwa anhu vemuZimbabwe. Ndinoziva zvakare kuti kune vamwe vatungamiri vesadhaki vari kuda kuita misikanzwa yekudzora mashoko akataukwa neobserver mission yakanga iri munomu, asi chokwadi hachiri hari chinjike, chokwadi chinoramba chiri chokwadi. Saka isi ticharamba takamira pachokwadi tichikurudzira vakuru vesadhaki kunyanyanyana vakanga vari paground vana Dr. Mumba nevamwe vake kuti varambe vakamira nemashoko avakataura ane umbowo neupupuri wezvakaitika paground zvavakaona vafazi vachivhundutsira vanhu, vachiisa madheski, vachinyora zvavainyora, vachiperekedza vanhu kunovhota, vachibetsera vanhu vanogona kunyora vachiti ngavaitikise sevasingagoni kunyora, nezvakawanda zvakaitika zvachose. Inofanira kubviswa, pagadzikwe patsva kuti paitwe sarudzo ichange ichisupervisa nekuongororwa nesadhaki neAfrican Union chienda mberi chinosarudza mutungamiri wenyika mune zvakanaka.
Mataura pamusoro pedzimwe nyika dziri kuedza kuti zvakataurwa nechikwata chesadhaki zvibviswe kana kuti zvidzorwe, mungatiudzawo kuti ndedzipi nyika idzi?
Tinoona nyika dzakaita sana South Africa nanonamibia nedzimwe dziri kunyoranyora zvadziri kunyora zvisinei nebudikidzo yakabudiswa neobserver mission, uyezve dzisina kukwanisa kumirira kuti observer mission ipedzise ripoti yayo, ipe marecommendations ekuti kana zvadai zvichafamba sei. Vamhanya mberi kunomhanya kunovhara kuti chokwadi chivhariki, asi munozviziva imimi mukoma kuti chokwadi hachivhariki zvekumhanya. Naizvozvo isi tinoramba takamira pachokwadi tichi
avo vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaudza Studio 7 kuti kugadzwa kwavaEmmerson Mnangagwa kuchaenderera mberi uye hakunei nebato reCCC. Vachitaurirana padandemutande nepasocial media, vanhu vazhinji vari kuedza kuziva kuti vatungamiri vemuAfrica vachauya muZimbabwe nhasi kuzoona vaMnangagwa vachigadzwa utungamiri ndivanani. Zvava kuzivikanwa kuti vamwe vanonzi vachauya muZimbabwe nhasi vanosanganisira vaSiriro Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFilipe Nyusi vekuMozambique nevatungamiri veNamibia neDR Congo. Mutungamiri wekuKenya vaWilliam Russo havasi kuuya, asi vachatumira munyori mukuru wemakurukota ehurumende yavo. Tabata vanoongorora zvematongero enyika amai Laina Ndlela kuti vatiudze zvatingatarisira kubva kuvatungamiri venyika dzemuAfrica maererano nekugadzwa kwavaMnangagwa.
Muzuva ranhasi pachange pachigadzwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuya mumashure mekunge vaiona kubatwa kwesarudzo dzenyika iyi yeZimbabwe, vanosanganisira mapato eSADC, eAfrica Union pamwe chete neEuropean Union, vakaratidza ivo kugununʼuna vachiti sarudzo idzi hadzina kunge dzabatwa nemazvo.
Ndevapi vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuvepo uye chii chatinotarisira?
Muzuva ranhasi tichange tichiona vatungamiri venyika yeSouth Africa, mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi pamwe chete nemutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi, avo vachange varipo pakunokorokotedza mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Maindlera, vatungamiri vezhinji vemuAfrica vari kuratidza kuti havasi kuuya kuZimbabwe. zvimwe zvikonzero zviri kupiwa nevatungamiri vemuAfrica ava vasiri kuuya kuZimbabwe ndezvipi?
Vatungamiri vazhinji vemuAfrica vachange vari ivo kuAfrica's Climate Summit iyo iri kuitwa kuNairobi.
Chii chatadzisa mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto kuenda kunoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri? Ndiani achaenda pachinzvimbo chavo akamirira Kenya?
VaWilliam Ruto anove mutungamiri weKenya havana kubudirira kuenda kundogadzwa kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa muzuva ranhasi. Pachinzvimbo chavaRuto kuchange kuine Prime Cabinet Secretary vaMusalia Mudavadi. Izvi zviri kunyanyo kubvira pakuti muzuva ranhasi muNairobi, Kenya, pachange pachiitwa Africa Climate Summit iyo iri kutarisirwa kuti pachange paine vatungamiri vemudunhu reAfrica vanodarika chero makumi maviri. Naizvozvo urongwa uhwe Africa Climate Summit hwanga hwakagara hurimo muchirongwa. Saka maonero angu ndinoona sekuti kugadzwa kwemutungamiri weZimbabwe kwasanganisirwawo nekuti vatungamiri vazhinji vemuAfrica vanga vakatogara nechekare vakagadzirira ivo kuti vachazoenda kuAfrica Climate Summit iyowo zvekare iri kutanga muzuva ranhasi.
Amaindlera, kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemuAfrica pane zvimwe zvakunoreva here? Chii chamuri kuona apa?
Padawo zvinogona kuti kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemudunhu reAfrica kunokorokotedza nekumira pamwe chete navaEmerson Mnangagwa zviri kubvawo pamashoko ayo akaturwa neavo vaiongorora kubatwa kwesarudzo dzemuZimbabwe mumwedzi wapfuura wanyamavhuvhu. Naizvozvo inogona kunge ichingoriwo strategy yekuti vakuda kuti vambonyatsokumirira vagoona izvo zvicharamba zvichiitika kuti angave api matano achazotorwa pada neSADC kana kuti Africa Union, sezvo pachifungidzirwa kuti sarudzo dzapfuura dzakaitwa mumwedzi wanyamavhuvhu hadzina kunge dzafamba nenzira yaitarisirwa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoshora zvikuru mafambiziro ari kuitwa nyaya yokuvhurwa kwezvikoro. Vadzidzi, varayiridzi nevabereki vakange vakaziviswa kuti zvikoro zvinovhurwa nhasi 4 Gunyana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti vamwe vadzidzi vakatosvika kuzvikoro zvavanodzidzira nezuro asi ndokusangana nemashoko ekuti zvikoro zvichavhurwa nemusi wechitatu. Dr. Zhou vanoti nyaya dzesarudzo dzakakanganisa zvizhinji zvekuti hurumende yaida yakanonosa kuvhurwa kwezvikoro kwesvondo kana kuti kwemasvondo maviri. Dr. Zhou vanoshorawo kuti zvimwe zvikoro zvichanonoka kuvhurwa kuitira kuti mutungamiri wenyika agadzwe utungamiri nhasi.
Zvatinoda kutaura ndezvekuti mashoko kuti zvemuHarare chete ndozvinovhura Wednesday zvimwe zvikoro zvichivhura nhasi nomuvhuro anenge ane mateya. Mamwe mashoko azotevera yavo anoratidza kuti zvikoro zvese zvinovhurwa nechitatu, asi tinozva kuti vana vanga vagara vaenda kumaboarding kana kuti vakaenda nezuro vakawanda kumaboarding. Saka communication imwe inoti vakaenda havo nezuro kumaboarding ngavachingogara ikoko.
Zvinofamba seko, Dr. Zhou, kuti imi nebazi rezvedzidzo munotadza kuudza vadzidzi nevabereki vavo kuti zvikoro zvinovhurwa?
Zvazvinongotaridza ndezvekuti hapana kuita pfungwa dzakarodzika. Paifanira kunge pakataurwa nguva ichipo kuti vana vanoenda kuchikoro rini. Zvekare zvaida kuti nemaelection akanonoka kuitwa aya vana vambononoka kana nevhiki rimwe kana maviri vasati vadzokera kuchikoro, zvichipawo vabereki nguva yekumbotsvaga mari. Saka chatingataura, vana vanofanira kudzokera nechitatu vese zvavo kunyange zvavo vakawanda mumaboarding vava kuzvikoro asi zvikoro kutanga kudzidzisa kana vari varairidzi zvinotoreva kuti chitatu ndopanenge pava muzvikoro navarairidzi kunyange chitatu chechi hachipi nguva yakareba kuvarairidzi kuti vatsvage mari vadzokere kuzvikoro nokuti varairidzi vanhu vasinawo mari vari kutotsvagawo mari yokudzokera
imwi sevarairidzi munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi Dr. Joe
chikurukuru chatinoda kutaura kuhurumende ndeyokuti maelection akasvika pasina chauviri chavarairidzi changa chaenda kwavari kusarirwa $50 yakaenda kwavari isu singwisingwi yedu ndeyokuti mari yebasic salary yavarairidzi idzokere pamari yavaitambira October 2018 asati apfuura iyo yaita 540 mari iyi ndo yatinoona kuti ikava iripo iri basic salary maallowances achizoramba awo aripo zvingapawo chauviri kuvarairidzi asi pari zvino vana nemhaka yokuti mashoko anofamba zvakasiyana uyezve havasi vese vanonge vachiteerera kumaredhiyo vana havana zvakajeka zvokuti nhasi uno tichaona vamwe vachiinda vamwe vachitadza kuenda kuzvikoro asi correct position ndeyokuti zvikoro zvinovhura newednesday taasiko zvino zvinoratidza kuti Zimbabwe yose jekerere zvikoro zvakawanda zvisiri maboarding ayo anga agara atoresivha vana zvinotanga kudzidza newednesday kana kumaboarding vachafana vachingo prepare wavo kudzidza asi zvikoro kutanga kudzidza musi Wednesday izvi zvingadeo zvakakomuniketwa nguva ichipo zvisina kupedzera vabereki nguva yokumhanyisa vana kudzokera ministry ingadeno futi yakatopa kana 2 weeks chaidzo dzokuti vana vazodzokera kuzvikoro muzvikoro madekara vamboonawo nguva yekutsvaga mari
Dr. Joe, sevarairidzi munoti iwo kuvabereki pamusoro penyaya iyi
tino urombo nemashoko anonoka kuenda tinofunga kuti Ministry of Education inofanira kuti inyare kana ichitadza kuendesa mashoko nokukurumidza kuti varairidzi pamwe chete navana vechikoro navabereki vazive kuti zvikoro zvinovhurwa rini
icho chakakonzera izvi chii Dr. Joe
kana tiri nyika yakarongeka uyezve tine bazi reeducation akarongeka hatini taifanira kunzva mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces achiinda zvakafanana kwete matirativhange aya kana kutamba namadhaka pasina mvura atiri kuona achiita mumashoko achichinja after every minute hatiexpect kuti vanhu vedzidzo reeducation vange vachidero nokuti dzidzo reeducation inofanira kuratidza kurongeka sevanhu vakaenda kuchikoro
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi MuNewsday mune nyaya inoti bato rezanupf ratanga kutsvaga vatsigiri vebato iri vakakwikwidza musarudzo varinoti vakakwanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nokuti pasarudzo idzi vanhu ava vakawana mavhoti mazhinji anopfuura akawanikwa navamunangagwa vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuedza kuisa bhora musango MuNewsday makare sangano reCarter Center rinopomera Zimbabwe Electoral Commission mhosva yekutadza kuita basa isina kwayakarerekera richiti ZEC haigoni kufambisa sarudzo izvi zvinotevera masangano mazhinji anoti sarudzo dzesvondo rapera hadzina kuitwa nenzira yakanaka hurumende inonzi yatumira mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe kuti anotakura vanhu achiuya navo kuNational Sports Stadium uko vamunangagwa vanenge vachigadzwa kuva mutungamiri wenyika zvekare MuNewZimbabwe.com mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakoka vaimbova mutungamiri wezambia vaedgar lungu kumutambo wekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo vamunangagwa nemutungamiri wezambia vaHakainde Hichilema vachiratidza kusawirirana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mutsigiri weZANU-PF chaiye. ZANU-PF ndinoifarira. Asi ndichitaura hwangu semunhu wemuZimbabwe. Apa pakaresveka. Chedambudziko ratika munyika medu ndechekuti nechinhu chiri rongo. Hazvinei kuti bato iroro haubvumi kuti apa pari rongo. Hungu ini ndiri mutsigiri weZANU-PF. Asi apa pakarigwa. Ndobva ndasapota zvakare vachamisa kuti magoni hamuna kuenda kumakotsi nekuti akumakotsi tangosvika tongokudyai. Saka izvi zvokugadzirwa kwapurezidendi vedu vepati yedu vamunangagwa hazviri kuitwa karikiriki, zviri kuitwa chimbi chimbi. But aiwa ndinotaura semunhu wemuZimbabwe kwete wepati, but izvi zvaakuitika zvanyanya. Zita handitauri asi zvanyanya.
Tinorwadziwa mwoyo kwazvo kundwa nhasuno kuchinzi pane mapuresidensi edzimwe nyika kana achidhonza zvakanaka misoro handizivi. Kuziva Ramaphosa varotosimuka kuenda kuZimbabwe. Uyiwo uyu wepaMozambique apa uri kuyiwawo futi kuZimbabwe. Kwozoita vavo vababa vave kunorwiwawo hondo kasika peruku vari kuuya kuZimbabwe. Hapana munhu nemusoro unodhonza ungadai achiuya. Vane misoro inodhonza vatobuda pachena kuti havauyi. But ava vari kuuya nekuda kwekuti naidzo dzinenge dzitoriwo mbavha. Ziya moto wembavha, mutoriwo mbavha. Uyu munangagwa ana kuhwina mavhotsibo wakaba uyu itori mbavha iyi. Saka muri kuya kuzopemberera umbavha hwake here kana kuti zvakamira sei? Mr. Ramaphosa of South Africa, Zimbabweans are in South Africa because of brutal leadership of this ZANU-PF leader Mnangagwa. Asi nhasuno muri kunopemberera kuba kwaakaitira vanhu vezimbabwe, vakaba vhoti yevanhu vezimbabwe. Iya muri kunopemberera here?
Ini zvangu ndoda kutaura kune ose machange champions vari kushora danho ratorwa nemutungamiri wedu Advocate Chamisa kuti vasaenda kumatare. Zivai kuti ZANU yanga yakatozvitarisira izvo kuenda kumatare izvi. Ndozvayanga ichitoda. Musafunga kuti Chief Justice Luke Malava akadzoserwa mahara. Remember term yake of office was expired, akadzoswa naED. Ndozvaakatodzoserwa izvi kuziona ndokudzosa pabasa iwewe uzondimirirawo kana nyaya yangu yaakubuda. Saka Luke Malava akatomirira Chamisa kumatare kuti adismise nyaya. Ende wanzi Advocate Chamisa vaingoendesa nyaya kumatare ikandoshaya basa. Sadhiki yese yanga yakamira nezvino AU neEU vanobva vachitobuda mazviri kuti handiwo asarudzari kuti yokuenda kudare. Saka nyaya yako ichatungwa nedare. Saka zvavaita izvi regai vana ED vaita inovagaration yaweyo, haina problem. Remember Bobo akaita inovagaration 2008 aita one man respire. Asi zvakasvikepi? Regai vaite, regai vaite chidembo tamba tamba musi takabata. Toda kuona kwazvinosvika. Dini Joma pa Joburg.
Nose pass most tall ndiri pa Joburg. Zvinotaura ndezvaNPF. Zviro zvakanaka maningi kwevari kuti kune vanhu vamwe. Ona side draw rakanaka streak. Asi vechimugadza vanomugadza. Asi kuzona 5 years dzokwanaka. Unosapure ZANU-PF wacho nosikai sapoti tiche tiri kutokwara zviri heavy pa5 years achizvii kutambura chakonzi kutambura tiche nokwezvironda mayouth acho ZANU-PF naavo vari kuuraya vanhu ka tinomutenda inguva yanyu yekuuraya vanhu asi mwari ariko ase munhu wani muchapinde bhizi ehe zivai kuti munangagwa wanyu gore raanobva aigare ipapo muchadi kupenga maningi nekuuraya vanhu kumunda ikoko. Mwari aisibenzi ichakwana nguva yekuti izotongwa isusu takuutonga iwo. Musazochema mangwana, mwari uchatiyamura. Rambai mukadaro ndezvaNPF kuuraya vanhu. Ndinokutendai nebasa rinomuenda rekuuraya vanhu.
Anokwasa indi mufundisi moyo kuona vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vakaita saPaul Kagame vamakuva mukwetsi masisi veBotswana neveRwanda namaya Asalimu vekuTanzania navaRuto vekuKenya navaHakainde Hichilema veZambia nevamwe vatungamiri vachitadza kuuya kuzoona kugadzwa kwemutungamiri weZANU-PF. Zvinoratidza kuti ZANU-PF kuita kwayo wendo huno kwakaipa kwaonekwa nenyika dzose. Kaakungozvigadza kwaakungozvigadza zvakafana nemwanasikana anozvirodza ega achida roora rake oga vabereki vasingazivi varamba mukwasha. Zvakabuda musarudzo zvinonyadzisa, hazvigamuchiriki. Saka tinoda kutenda zvikuru kuona vatungamiri vakafanana navaPaul Kagame anamai viku Tanzania, nana vahakai ndishilema wanamukwetzi masisi nevamu watungamiri wanababa roto. Kuraliza uzakaita zano pivu zinu nyasa azifanzi zukuruza. Nunguti sarudu zimaikira azakaitwa azizakiru nenzire ya kanaka chile uza oba chivavari watenga zitwe. Nekuti ndova kabata masimba wose kumapulisa kumasoja kumasori ino kupina kupi. Parichichi njakaipa chati singa kuru zisemi nyike edi ya Zimbabwe. Katila mbe chingu nyinge chila nyike edi Zimbabwe indatenda. Amen.
Mkoma wande, regaiti kutaurire Zimbabwe ya muna onaikai. Yakato firu wane wanu wakawanda. Zokuti wa mwedae wanga vari wapenyu wari kuchimoyo nasuno. Kana kuti varipa Nyadzonya, kana varipa Hiroshi, kana kuti vari munyika. Kutaura kuno vamunangagwa nekomiti yawo ine kabineti yawo vangadai vasina kana power. Saka ngavarege kuita sokuti vakaita advantage yekuti vamwe vanhu vakapera kufa. Maitira vari kuita vamunangagwa vari kutonga zvinenge zvinorwadzisa vana veZimbabwe. Kita zvokuvarwadzisa, kita zvokuvapidzisa. Taapa nguva yaMobutu Seseko here? Taapa nguva yaDlamini here? Taapa nguva yaFarao here? Zvavari kuita vamunangagwa iko zvine zvimaelection makaona zvakaitika. Vaingoita zvavanoda iwo neZANU-PF vachishungurudza vanhu kumusha, vachishungurudza vanhu kumatowns, vachinyiva mapepa, vachita sei. Iko zvine zvivari kutaura nyaya yekuzvigadza. Ende vari kutaura zvinhu zvinorwadza. Maminista eZANU-PF zvavanotaura kumhuri yeZimbabwe zvinorwadza. Varita sokuti nyika yacho ndeyavo iwo chete nevana vavo. Zvichati rwadza tichagoma tazvipira ende tichazvipira kuti tinodzibata futi dzacho because vari kutituma kuti titore mweya wakaipa vamunangagwa vari kutuma kupusha mhuri yeZimbabwe kuti isvike pakutsama zvavari kuita izvi isusu takati sina mweya iwoyo but ivo vari kutisunda kuenda kusiriko ngavatye nyika ngavatye mhuri yeZimbabwe ngavatye midzimu yenyika ngavatye mwari vamunangagwa ngavarege kuita zvavangoda ivo zvichatituma kuti tibate futi dzacho izvi ndatenda hangu mazviita mwari vasvere baba chinobwira.
Sakawa mese. Itzo tanke ziri pfungwa dzavangu vatereri dzisine ine Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reDoctors Without Borders riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzidzivirire dambudziko guru munyika yeChad panguva iyo vapoteri vari kubva munyika yeSudan vari kuramba vachiwanda uye vachida rubetsero rwakawanda. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vari kutarisa kushandisa mitemo yakaoma kusanganisira kudzinga vanhu munyika zvichitevera kurwisana pakati pevapoteri vekuEritrea zvisingawirirani pamusoro pezviri kuitika mune zvematongerwo enyika kwavakabva kuEritrea. Zvonguve diapera tobotadza zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Mnangagwa nhasi. Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.